bato rezanu PF rakunda ku Epworth nekumtasa South dzinova nzvimbo dzanga dzitungamirirwa nebato reMDC Alliance vanelson chamisa vasati vavamba bato reCCC zvitevera kudzingwa kwakanga kwaitwa nhengo dzavo muparamende nechikwata cheMDCT inotungamirirwa navaDouglas Monzora bato reCCC rakunda mumakanzuro akawanda kwese kwanga kuchiitwa sarudzo bato rezanu PF ratorawo imwe wadhi kumabvuku muno muHarare uko kwahwinwa navaScott Sakupwanya kanoveke kutanga kuti wadhi iyi itongwe nezanu PF kubva pakavambwa bato reMDC muna 1999 vakunda musarudzo idzi nenzvimbo dzavanga vachikwikwidza nemapato avo vanoti kuHarare Central muri sizvi zvaiCCC Harare East Tendai Biti CCC Epworth Zalera Makare zanu PF Highfield East Eric Murai CCC Highfield West Hepimoch Dziva CCC Kuwadzana Johnson Matambo CCC Kuwadzana East Charlton Wende CCC Glenora Wellington Chikombo CCC Glenview North Fani Mnengami CCC Kambu Zuma Willis Madzimure CCC Mfakose Susan Matsunga CCC St. Mary's Dixon Ungana Itarusenga CCC Chivi South Munyaradzi Zizho Zanu PF Mwenezi East Master Makope Zanu PF Danga Mvura Prosper Mutseyami CCC Mutaza South Mishek Mugaza Zanu PF Murewa South Nyasha Masoka Zanu PF Marondera Central Caston Mateo CCC Mutaruwe CCC Muzarefa Zaima Ere Vati vafara zvikuru nekukunda kwaita bato ravo musarudzo idzi
chikuti faza ndechikuti takawana 19 maseats out of 28 uye ku local government takawana 61% zvinoratidza kuti kamwana katsva katekeshera nyika yose vanhu vari kugashira shoko rekuti kwane party new one zvakare tikufara nokuti vanhu vese vari kuziva kuti Monzora haamirire vanhu Monzora akabuda nezero nezuro zero maseats tukukadzika zvakanyanya nemafambiro ari kuita ZEC hatisi kufara nekuitwa kwakaita voters roll hatisi kufara nekubatwa kwakaita ma polling agents edu vamwe vacho vairambidzwa kupinda ma polling station hatisi kufara neviolence yakaitika tichisvika pakuenda pama elections kunyanya kukwekwe
Mushande mukuru anoona nezvekuburiswa kwamashoko muzanu PF vachafadzwa mugwadi vatiwo vafara zvikuru nezvabuda musarudzo
zvamunoziva imi kuti takachivedza mudziva reopposition takachivedza mudziva risiri redu dziva revanhu vanopikisa asi taona tichikwanisa kuhwina maconstituency akaita sana Epworth zvinotifadza izvozvo tahwina zvekare Mutasa South tichitora kubva kuopposition kwayanga yakatorwa neMDC iyi yaakuzviti CCC nevamwe vayo tinonzwa kufara taona zvekare tichihwina mawadhi akaita sewadhi yatahwina kudzengeza 20 kutungwiza taona tichihwina zvekare mawadhi matatu kutora mawadhi matatu anga akaenda kuopposition muna 2018
mutauriri weMDCT yavamonzora vawitness dhuve vati vachiri pakati pekunzwa zvabuda musarudzo kwese kwanga kuchiitwa sarudzo vachiti vachashanda nevo sevabudirira musarudzo idzi
sebato reMDCT tichiri kutambira zviri kubva kwaitwa sarudzo uyezve tichiri kuongorora kuitira kuti tiburitse mashoko echidimbu maringe nezvabuda musarudzo
mutungamiri webato reLabour Economists African Democrats Muzvare Linda Masarira avo vakakundwa kuHarare Central vati vanotambira zvabuda musarudzo kunyange hazvo vanhu vasina kubuda nehuwandu hwavo kunovhota
tichitarisawo kuti vanhu havana kunatsobuda mukunovhota sezvo mavhotwa neabout quarter yevanhu vakaregista kuvhota muHarare Central zvinotiratidza kuti kune basa riri kuda kushandwa mukati meHarare Central constituency tichicherechedza zvakare kuti vanhu vava nekuneta nenyaya dzezvematongerwo enyika
mashoko aya atsinirwawo namuzvare Fallon Dunga munyori mukuru wesangano reproject vote 263
isu seboka revechidiki hatisi kufara nesarudzo dzakaitwa nezviro dzemabielections nekuda kwekuti vazhinji havana kubuda kunovhota kunyanyanyanya vechidiki nemadzimai akati wandei vataitarisira kuti ndivo vachange vakatungamirira munyaya dzesarudzo idzi dzemabielections ruzhinji rwaidzozorwa kudzimba vasina kuvhota ndiva kuti vaiuya neyatinoti pachirungu madrivers license aya asingabvumirwe kushandisa pavhoti
asi nyanzvi munyadzo zvimatongerwo enyika varashwit mukundu vati kukundwa kwaitwa bato ravamonzo ramusarudzo dzemabai elections idzi kunoratidza kuti rwendo rwebato iri rwasvika kumagumo
zvazvinoreva ndezvokuti ikadzokera padanho ratange tiri pamusoro pezvimatongerwo enyika makore esapfuura kuti mapato maviri nevatungamiriri vaviri vane zvavanoreva pane zvematongerwo enyika ndava Nelson Chamisa nava Emerson Mnangagwa.
Hatina kukwanisa kutaura nasachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba kana mukuru anoona nezvesarudzo muZEC vautoilet laigwana kuti tinzwewo divi ravo. Zvichakadai bato ravamonzora radzingawo mamwe makanzura 16 munzvimbo dzakasiyana-siyana izvo zvave kureva kuti kwave kufanirawo kuitwa mamwe mabai elections munzvimbo dzangachimirirwa nemakanzura adzingwa aya achinzi haachatevedzere zvido zvebato ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.